Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vatoresa mhiko makurukota ehurumende avakadoma nezuro mudare ravo ravakavandudza. Mumwe atora mhiko nasi ndiDr. Ignatius Chombo, avo vave gurukota rinoona nezveupfumi idzva. VaChombo ndivo vainge vari gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Asi kubazi rezveupfumi kwaenda vaChombo vari kusvikopinda mukanwa mamupere sezvo mamiriro ezveupfumi asina kumira zvakanaka pari zvino. Ko, vaChombo avo vakaita dzidzo zvakanangana nedzidzo vangakwanisa here kumutsiridza upfumi hwenyika? Nhengo yeZANU-PF inomirira Harare East mudare reparamende, vaTerence Mukupe, vanoti vaChombo vanoda kupiwa nguva kwete kuponderwa mutsaga.
Of course, chinhu chashandisa vanhu vakawanda kuti vaChombo vaitwa minista wefinance, nekuti vanhu vanenge vachitarisira kazhinji kuti tani pana kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance. Asi chamunoona ndechekuti I think the last time pakapedzera kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance kuraita finance minister, ithink zvakapedzera navachambati. Kubvira pakaita vachambati, it was always munhu asina background yefinance. But chinobatsa ndechekuti mainstitutions ari kusupporta the minister of finance akasimba here kuti anokwanisa kuti minista akwanisa kuita basa rake. Ngavambohapa nguva voona kuti vanoifambisa sei minista.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvestor Free State kusouth Africa, vaCalvin Mudzingiri, vanoti kuti bazi iri rishande zvakanaka zvinoda kuti hurumende idhonzere divi rimwe chete.
VaChombo navaChinamasa vanhu vagara vari mugovernment kwenguva yakareba. Maministri avakashanda ese havana chinhu chavakanyatsokuita chokuti chatingati chavakaita chavakachinja mugovernment. Saka handingoona chokuti kungotenderedza vanhu.
Ko, vamwe vaimbovawo makurukota ezveupfumi vanoona sei kudomwa kwavaChombo uku? Dr. Simba Makoni, avo vave kutungamira bato rinopikisa remavambo kuSiledon, vanoti kudomwa kwavaChombo uku hakuna zvakunobatsira nekuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hazvina zvazvinobatsira endawa yekuti chikwata chimwe chete kungosudurusa munhu kuti enda unotamba uri apo itimu yacho yese isingagoni bhora unotarisira zvakasiyana sei. Saka hatingooni kubviswa kwavaChinamasa chete, kutenderedza kwavakaita vanhu kubvisa vaChinisa zvese hazvina zvazvobatsira nyika.
Vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai Biti, vanoti hapana chiri kuchinja nekuuya kwavaChombo.
Chekutanga pareshuffle in general ndepekuti create the ordinary people, kune vanhu vari kuzvifambirwa zvavo kungai kutoloto kodzani kudotito kuchenda mbuya. The reshuffle is meaningless, it will not make a difference kune vanhu kune munhu mutema. However, this reshuffle is a vicious reshuffle iri kuratidza kuti nyaya dzemafaction muZANU-PF dzawandisa. And reshuffle yaitwa nenzira isiri nzira yavamugabe. Vamugabe vanokumirira zvavo zvokutema pausingafungire. Saka iyi ine fingerprint yafirst lady ndii Grace aita izvizvi, because munhu ari emotional, munhu asina strategy, munhu anokuti be nedombo. Chechitatu, reshuffle iri kutiratidza kuti patove nesuccession iripo, and succession iyi yatove nemafavorite tribes, mafavorite people. So vanhu ngavazviongorora izvozvo. Chechina, reshuffle inotoroshowa kuti vatoprepared, vatomuelection, because vanhu vari muelection directory yavo ndovaiswa.
Vabiti vanoti havo vaChinamasa vanenge vangavaremerwa nemutoro uyu.
Nyika yaane hyperinflation. How can you have hyperinflation paine recession? Zvinhu zvakwira asi vanhu hatina mari. Zvinhu hazvikwire kana vanhu pasina mari, because tinoita kuti zviri kukwire zvakaita 2008. Vanhu vanenge vaine mari yakawandisa, too much money chasing too few goods. So Chinamasa atipinza panzvimbo dzacho dzekuti zvichatoda vana vekuHarvard, vana vekuOxford, kufanyatsoita unpack the impossible thing which he has done. He has created economic deformity, chinosanganisa mafeatures eeconomic recession, but chafatira manje nehyperinflation. So pana Chinamasa, he should have been fired, but kuti mozotochombo anarane economy, munonyepa. Zvakafanaka nekudaidza remote dairy ngarichengete mbudzi nehwai, hazvigoni.
VaChombo vari kubva vatambirwawo nebhajeti yavo yekutanga inofanira kuparurwa mwedzi unouya. Izvi vari kuzviita havo kunyange hazvo vaChinamasa vainge vave pedyo nekupeta urongwa hwavo. Tabvunza vaMukupe kuti vanoona sei nyaya iyi.
andisinge tipane nguva yakareba yekuvaite any impact yakakura kuchini chakutopera saka I think chini chekungotiwo pabudget rugadzwa rinenge riri riri budget rine chekuita navo chinoda kuzova ngachidrive ishu yacho
kubviswa pachigaro kwavachinamasa kunotevera kunetsana kukuru kuri kuitika mubato rezanupf uye nyaya yekuti vamugabe havana kufara nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mazuva mashoma apfuura vachiti mubato mavo mainge mapindwa napongwe kana kuti najudas iscariot aida kushandisa kukwira kwemitengo yezvinhu senzira yekuti hurumende yavo ipandukirwe nevanhu